Zvakatora nguva chaizvo kuita kuti vanzwise kuti zvishomo zvedu mamiriro nemararamiro atakaita zvakambomira sei. Kusvikira takati kana muri kuti nini hamukwanisi kuti mutipe mari muhoro wedu nemaUS dollar. Iye US dollar racho ndora muri kutendera kuti ringe chiketeka mumashops nese umu. Salari yamuri kutipa imi iri muRTGS tofanira kuti tichagotoichinja sei kuti tiwane mari iri kutenga mumashopu. Saka kana muri kuti nini hamukwanisi kutipa mari maUS dollar. Tichangai nzira yekuti US dollar iro vi yemumashopu nekuti ndori riri kukonzera zvinhu zvose kutambura kwese kwatiri kuita uku. Sevarai imi. Inyaya yeUS dollar iyoyo nekuti varidzi vemabhizinesi vari kuchaja zvinhu zvavo maUS dollar. US dollar iro ramunoziva kuti hamusi kutambisa vashandi venyu neUS dollar. Saka muri kurichengetera US dollar racho. Saka ndo pakatanga nyaya yakakurikidza tichiona kuti iwazofunga kuti kana pakadaro iyo yakanozviita seafterthought vega tatobuda taenda isusu kuti tizoziva kuti vakutobvisa US dollar. Saka tikuda mari yedu mumaUS dollar nekuti maUS dollar ndiwo amuri kutendera kuti ange achitengawo. Mabhizinesi ese ndivazvizhi vari mubhizinesi vari kutendera zvinhu zvavari maUS dollar. Isu hatina US dollar tatambura nekuda kweUS dollar racho iroro. Tipei mariwo inotenga. Saka vakazosarawo wofunga isu taenda kuti saka zvicho zvinhu yakadai teigadzisa sei.
Vamajongwe munotiwo.
Haiwa handina problemu rekutowana vanyawo asi pamagwara atakaverenga akawanda takawana vachitendera zvikuru kuti ndovakarovera huko pakofini yekuigwa kweUS dollar muzimbabwe. Chinova chinhu chandomukwati kana vari vari kuzvitaura vamwe vari kurevesa chokwadi asi chinongotinaka panapa ndechekuti haisi nyaya yekuti isu setitize taida US dollar kwete asi angaitaura toda mari inotenga. Zvokwadi zvokwadi handisindi kuti tingaende mberi senyika tiine mari isiri mari yedu asi tikasoraya nyaya iyoyo ndikavabvunza kuti musi wataurwa napurezidendi Mnangagwa vakataura kuti vari kuchimani mani kwakati tapuwa 2.5 million yemari chaiyo chaiyo kwete RTG. Kureva zvenayo vamunangagwa vaikonfema kuti RTG haisi mari asi tikuru kuti ndechekuti titaure kuti tikane tatora rwendo rwatatora rwendo rwatakambofamba iriva ratinoziva takambotea riva muvishomu tinoziva kuti takasvipa magaro sei. Zvokwadi zvokwadi tingataurei nyaya yekufara kuti taita zvinhu zvedu asi kana tisina production kuindastry kana tisikuitalize land kana factory isingashandi gwavha rabva kusouth africa tomato rabva kusouth africa ndiona zvichitinoita kumberi nepamusana pekuti tikudhibheka nenyaya yese yebhazi but bhazi racho harisi kufamba ngatigadzirise bhazi tozowirirana fea.
Vanyau, US dollar rabviswa pamusika muchaona here imi mari yemunyika iyoyi yakushanda RTGS nebhondi zvichiwana simba kuti zvitenge sezvamaichemera izvi?
Panoitwa a very strong monitoring system nehurumende kuvekiwa kuti vanoplaga mahuluboz ese akafanira kuti chakwidza mapraivhisi chii chiri kuitika nekuti mari iyoyo nyakuti ukana 5000 RTGS mangwana kana nhasi chaiyo mari iyoyo inoshaya basa nekuti hakuna monitoring system iri kuitika kuti mari iyoyo iyange ichitenga US dollar rikasvika rakabviswa iri ringe richishanja rakawanda
taurai tinguva majongwe.
Ndo mubvunzo uri critical wandanga vati vanyauka nekuti tikatenderera zvinhu zvokuti chatiri tichachinja mutemo toti izvi ndo zvakanaka tinochema mangwana pachirungu anoti his own admission vanyau vari kutaura kuti vatorwa position iyi vamabhizinisi vatochinja mapuraizi vatokwidza mapuraizes vemabhizinisi ava ndivanani ndobvunzo wekutanga. 90% of my business persons vari muzimbabwe ndeve zanu pf kureva izvo kuti zanu pf pache zvayo ndeiri kusabotaja programu yapurezidendi Mnangagwa wacho. Saka kana vanhu ava vari kusabota programu yapurezidendi Mnangagwa why is it that ndovari kutungamirira kukwidza mapuraizi? The same people ndo vanga vari kutungamirira futi kuita introduce maUS dollar ndovari kudistorta market. Kureva izvo kuti ibhasiti ratizirai rekuti rimwe gurupu riri kuti ngatigadzirise rimwe rikuti hatinzaro.
Vanyawo
ndirikushaya kuti sei vamajongwe vasingafaririwo kuti vange vari mukati nezvinenge zvichiitika pamusi nevamwe so that vasazoterepo zvino vataurai tinyaya kuti ndovakazodai ndovakazodai because zvinoitika ivo vanenge vasipo ivo pacha vanozviziva kuti takaita kuti vasapinde muoffice council inyaya yekuti umwe wavo akanga ari vice chairman akatirwa nezvimuda achini dhoka nebhoni kugondeje because ndivo vaisvika muoffice council savice chairman right now asptz but time yakaitwa kuti out I don't know whatever reason then havana kufisa zvakanaka kuti tabudzirwe chimuoffice council ndo pane sour grapes ndiita kuti zvinhu zvisabatane those people kwandiri they are very important tirikunetsekana navo kuti why are we not coming together titi talk to these issues together then issue yekuti these people who are in control of business kwandiri hazvi make sense because I don't take out that service, come up with it, get straight, then therefore it is unfair. I don't buy that myself. Matarala is our majority, we agree. But we don't agree on those issues that is easy.
I was a young man. Kuru chatinoramba dzokorora pana vanhu kuti dai hurumende yazvira kuti vanhu vanouya kwavari nemasoko vachizotaura kuti ningano dzakati ningano dzakati avari kuvakanyika. We are very patriotic and hatipi takaenda tichinonyeperawo munangagwa kuti muri kudiwa nevanhu. Izvo zvinhu zvakashatwa kunzoko. Maticha atambura nekuti chokwadi chokwadi maticha ari kunzoko ari kupopota kuti vari kufunga kuti vakatengeswa neutungamiriri wemaunion ende chokwanira chidzidzo kuti musanotaura mashoko amusina kunzi taurai zvakati nemamembers enyu
ndokutengeswa kwechii takatengesa chii because takapuzende exerting chitemo zvizvina tichitaura nezvaiwayo ndo zvakaenda nazvo mukataraka pepa redu chaizvaro raitaura it was maissues ezvichemo zuva rairidzi kwete zvishena aza pezvinhu pasi takanangana nematicha nevashandi vehurumende because artist council inotora every aza mushandi wehurumende saka takatengesa it was just because vamajongwe avo havasi kudawo kuti vange vari pamutiri nevamwe vanda kutora that advantage ndekuda kuzopota vachiatiza vamwe voramba kuti hatipindimo vakaona kuti vaita rupo apa zvinge votora capitalize on that asi kuri kuenda mberi take that route
asi takazosiyana futi navanyawo nepamusana pekuti takanga takuona kuti isu hatinoda kusapota zvemapati tida kumira ino objective analysis titi hatisapoti zviri kuitwa nezanup f vanyawo ndomunga vakazongotorawo side iro vakaenda his choice but takangomira tikati hatisi kuda zvekusapota mapati ende ndogara ndichitaurira vanhu handisapoti mdc handisapoti zanup f ndinomira nesuffering yematichers endogumira ipapo.